Vanje nhasi wamira pamberi pedare kuHarare Magistrates Court pamberi pamajistrate ndezai mugwagwa pavanga vachipesinzuka nyaya yavo vari kupomerwa mhosva yekunzi vakatuka muchirongo inciting undermining hukuru authority yavo munangaga mudare gweta ravo ndokozotachona Dube kumagweta ecodere zimbabwe lawyers for human rights wanyunyuta kuti vajonas wakagariswa mapolices over detention kana uyezve wanyunyutawo kuti vana muchuchusi maprosecutor vatuma tsamba inobva kuna prosecutor general yekuti wanga vachiprosecuta vajonas.
Majistrate vati chii nechichemo ichi?
Majistrate mugwagwa wapa mutongo masikati anoaya manheru masikati anoaya chiti chichemo chapiwa na muzvare nemtokozo tachona Dube hachina kusimba saka nokudaro vati vajonas vazopinde mudare mangwana zvakare pandofunga pachanzvuka nyaya dzavo dzekuchena chena kuti vapihwe deo. Parizvino ndozvakamirira kuona kuti gweta ravo richabudirira here pakuchena chena kuti vanga vachipiwa chimari chibeo saka tova tichanzwa kuti dare mangwana richati kudii asi panhasi tisikuzi vati vacharaviswa kure madhirizon.
Parizvino vajonasi vari kupi?
Vajonasi parizvino vaiswa kuremand prison ndokwavaiswa nekuti vakangopinda mudare chete vakanzi remanded in custody muchirungu zvinoreva kuti tikachinja mishonambo yedu wakuendeswa kujeri ndokwavachabvako vachiuya kudare mangwana.